Vachitaura kuVictoria Falls nasi kumusangano wekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova mumwe vevateedzeri vemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe irase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasingaproduce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi musi wa 25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zviri kuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuti ishandise mari yayo. Chinodiwa kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Chekutanga tinofanira tine stable economic environment yekuti inflation inofanira kunga iri single digit. Izvozvo kutaura kuno inflation iri pa 97.5%. Yeah, my exchange rate again anofanira kunga iri stable. Tinofanira kunga tine inonzi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari kuminister of finance vanofanira kunga vasina zvikwerete zvoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisati chabhadharwa ichocho mukaunza mari itsva pamuchatanga kuchibhadhara chakonzera mhirizhonga kumari, mari itanga kurikurudza simba.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vaMnangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho atatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptemba nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakasongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar, ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira wakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewokuti zvinogona here kuitwa asina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunze kwomutemo.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati vatombosimudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo ndabva kuzvitaura muparlament. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act Section 44A Subsection 2. Saka zvorera tinoshandisa multiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparlament.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya, avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Indotoona vanga zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa dzekuti maybe zvazvo munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaimire zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko ava Jokonya atsimirwawo namuzvina bhizimisi vaGilbert Muponda.
Danho iroro rakatowa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatotinonoke kuya ndo zvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe here hapana uchaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanxuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzimwe dzenguva vachavaina joka ikoko nekuti kadhi dzavakanda iri renew currency ndo lasti kadhi dzavakanda kuona kwatiri kuita. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuita support dollar iri reitaita dambudziko tiri simbe ende zvavari kutaura zvekuti mitengo ichazonge yachipa hazvizobudise kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, Dini Blessing Zulu.